Vamwe vagari vanoti vave nesvondo rose vasina mvura zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa nase zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chivi chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura padenda riri kudongorera. Zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakafa mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu hwakaremara vazhinji vacho kana kuti tongoti 99% haigoni kurarama isina mvura. Bhozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kucleanwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsinda. Saka zvorevaizvo kuti kushayikwa kwemvura vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvoreva kuti upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorela iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvoreva kuti upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsima asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sadyara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vatomasi mbeto vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari tine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kansel kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZesa sondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja kutorana kwavatakaita navo pachava neshando painenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisina izvozvo, tsvaga imwe source of power yemasola chiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei, nokuti prosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yeZesa vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutipa divi ravo panyaya iyi, vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekambani yavo vekumasvingo kuti vanzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zvichakadaro, mumashoko akabudiswa nebazi rezveutano vanhu 56 kana kuti 56 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevabatwa nedenda iri munyika yose pachiuru negumi nevanomwe kana kuti 1017. Pane vamwe vakabatwa apa pane 10 vari mumusha weGlenview, 10 nevashanu kubudiriro, vatanhatu kudziva rasekwa nevaviri kuWaterfalls muguta riguru reHarare. Vaviri vakabatwa kuChipinge, 10 nemumwe kwaMutare, mumwe chete kuMudzi, pamwe nevapfumbamwe kuChimanimani. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi munyika, kunyange uwandu uhu hunogona kunge hwakakura sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafa nechirwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataurwa kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vavo kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kubhoirisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvozvi kwese kwatiri kutaura votori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.